manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 12/2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu mukaribha neHurungwe mudunhu reMashonaland West kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 mumatunhu aya. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoparura chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvo zvichitungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu aive nemukurumbira David Mandigora uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yaiwana kuzvitonga muna 1980. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotora matanho ekuvhara kwemasvondo maviri matunhu madiki eHurungwe neKaribha kuMashonaland West nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mumatunhu aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana vanoti Bona Mutsahuni Mugabe, Belamai Chatunga Mugabe natinotenda Robert Mugabe vakanyorera Dare Ramejustice muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo wamambo Zvimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro. Vana vava Mugabe vanoti mambo Zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafunga ichimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti mambo Zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripondi yekuti judgment yakapuwa namambo havasi kutendana nayo uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvekutanga ndezvekuti mutongo wakapuwa namambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwo. Saka muchi chekutanganisa kunge kuti mambo vakatonga nyaya isingafanirwe muchitongwa padare ramambo. Zvimwe zvokuti chii chakaitika nekudii zvinotaurwa nemhuri nekuti ndiwe nevasimba ekutaura zvakaitika pa uyigwa kwa former president vakataurirana zvakakonza zviitike ende munofanira kuziva zvakare kuti rukuro rwake rutone hurumende mukati.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa29 chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindirana nazvo izvo zvamagweta tinenge tichiona kuti mutemo unoto kudii. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kuti arirawajust ireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa namambo ndizvo here kana kuti handizvo uye mambo vaifanira kutonga nyaya idzi paumambo here kana kuti dare ramambo harikwanise kutonga izvozvo. Saka hapana zvatingataurirwa nguva ino asi kutongomirira kuti musi wa29 June panonzwa nyaya kuti nyaya inofamba sei.
Chaedza kubata mambo zvimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya achiti tibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mambo Zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga vanga vachitarisirwa kutaura kuvatori venhau manheru anhasi pamusoro pematanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 munyika. Pataenda pamhepo, tanga tisati tanzwa kuti zvii zvavasunga kuti zviitwe. Bato rinopikisa reMDC Alliance raparura nhasi chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvi zvichatungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nhengo dzekomiti iyi yeSmart Gender Drive Task Force, mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance amai Lynette Karanyikore vati bato ravo ratora danho iri nekuti madzimai mubato ravo achiri kumashure munyaya dzematongerwo enyika. Vati komiti yaumbwa nhasi ichitsigirwa nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa ichafamba nenyika yese ichikurudzira nekusimbisa madzimai kuti atore zvigaro mumabasa nemune zvematongerwo enyika. Vati vanoda kuti madzimai atore zvigaro 50 kubva musana pazvigaro zvese muparamende kana makansoro. Act 1. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvematunhu zvekare varimi aveHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kusimudzira madzimai zvakasimba, ndosaka raomba komiti iyi. Vati madzimai anosangana nematambudziko akawanda panyaya dzematongerwo enyika uye MTC Alliance inoda kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza neSmart Gender Drive Task Force Act 2. Imwe nhengo yekomiti yamaikuzai Kadzombe vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekudomwa kwevanhengo yekomiti iyi uye vavimbisa madzimai ese muZimbabwe kuti vachavamirira nerudo rwavo rwese. Vati vanoda kupedza matambudziko akaita sevaka sangana navo pavakasarudzwa kuva kansura weguta reHarare. 83. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndivasiso zvidzai vamurisi zvidzai amai Shiri Yedenga, amai Ellen Shiri Yedenga, amai Monica Mukwada, amai Precious Ndlovu neCecilia Chimbiri. Ndakabira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaKonstantino Chiwenga neZuro kumuzinda weState House. Mutauriri wavaNgonzora vaLloyd Damba vanoti vaNgonzora vakasangana nemutungamiri wenyika semutungamiri wevanopikisa muparamende uye vakabva vatora mukana uyu kusvitsa kumutungamiri wenyika pamire bato ravo panyaya yenhaurirano. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwewo divi ravamunangagwa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navadamba.
Ichokwadi kuti vakasangana, kanya wakasangana na ndimu noza kutiwa mwonzo la ndi umtungamiri we opposition party in parliament ya Zimbabwe. Saka waino presenta makritisha wa zaavu isuripa tradition ya parliament ni utongi wechikele lunguri wa Zimbabwe. Asipa mkana iwo yu waka buwakila mkana kutiwa president opposition paper rebatari zi MTC liku mwonza utuna dialogue. Aka kwa presidenta kwa wano tarisira nezo atu kudali so atu kutarisira kutitimangu wanga chingi tichiwana maringiri ya yoye na uri la kaos deano kupachirungu so atu kutawara mazuwa yese kuti Zimbabwe kuti inge chibudirira wanawe Zimbabwe nga wangwa chitawara nepache zao kuti zimenyika sikuwa seku ya mno mnyika inya ye kuti atu kwa za kutawara la saka njopa tashu chika uti nezo chitawara la ni Zanu PF ni urumende ya Zanu PF
tinozwa hurumende pamwe nezano PF washitaura kuti vanoda nhaurira vanopinda muPoland asi tinoona kuti vamonzora havasi muPoland pakamira sei pa
chekutanga kuti shore Poland nekuti Poland I think ndo mawambiro mawambiro kuti vanoi Zimbabwe vanga chitaurirana asi mukatarisa inini constitutive document ye Poland rinotaura ino kuti zvopani vanonzi mapolitical actors avari kudefine as a political actor munhu akakwikwidza sa president muma elections a 2018 saka nhaurira dzatiri kuda dzejekerere nuna wajizilu mbaza visa waya wa wakunzi ya wana kukontesta ma elections at 2018 tukuti maziki anofana ungari party ya dialogue tukuti labor inofana ungari party ya dialogue wazizi wanofana ungari party ya dialogue Zimbabwe diyo machichi Zimbabwe diyo matraditional leaders Zimbabwe diyo labor Zimbabwe diyo wazizi Zimbabwe diyo warumbu Zimbabwe diyo wano washinji waka sangana
saka wama nangako waka pindura kutipa nezwe seza mataurejo
wama nangako waka kashira position paper redu wakachiwa wachatoka kwa tiri wata kutipindura o paragraph by paragraph
zhiza muri kuita o kuunza na urano ne vamo watungamiro wa mapato anopikisa wakaita o sawa Nelson Chamisa wa MDC Alliance
tunela kutisa akana watuna saruza isuni kutimunu yese mwana ya Zimbabwe ajata uti Zimbabwe kutirira akana watuna saruza akana watuna shoraida akana watuna yenga chachukuda msangano yudune nyika nyika pambeli wa lukumashure akuna watuna tuwe achitukutara nai tuwa kutara ni munu yese Baniwa soni chamisa wako sunungo watu watawara wakutisho, chula utawara nini? Iso chisula utawara nini? Nekuti ajina, ajibasi hizi kutinge tichitawizu wako London. Tinge tichimbasi hizi tichitawizu wako kapito wa Yuruku, United States. Kana kulezo wakusaja kwa tichita urana. Asini isusu tini wanaya munu mwesheche. Hakuna watu na rambai, tuna munu wezi.
Mutauriri, we mtungamiri we MDCT wa Douglas Monzora, wa Lloyd Damba, wali parunari mwarare ni Studio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden inoti ichazivisa nezveurongwa hwekubatsira nemari zvirongwa zvekusimudzira zvivakwa munyika dziri pasi nedziri pakati wakagadzirwa kukwidza chirongwa cheChina cheBelt and Road Initiative. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nemugovera musarudzo yeparamende yakasika kuitwa mushure nemakore maviri ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo vanorwira utongo hwejekerere vakurudzira kuti veruzhinji vasavhota. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mshanganya uye weStudio 7.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Uko ndiri kutetsenyura ndiri mumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano ReLead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutipawo pfungwa dzavo pamusoro pechirongwa chatiri kuona chiri kuitwa munyika nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza ekuputsa zvivakwa zvevanhu panguva ino yeCOVID-19. Vari kuputsirwa zvivakwa izvi vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Masarira. Munoona sei zviri kuitika panguva ino yeCOVID-19 pamusoro pekuputswa kwezvivakwa zvevagari vemuHarare nekuchitungwiza?
Panguva ino yatiri atione chiri chimiro kana chimisikidzo chakanaka chekuti dzimba dziwanikwe chinoputwa nekuti tagara mukati weguta reHarare rino mune shortage ya accommodation kutoshaikwa pekugara chaipo zvakare aya ari kunzi illegal tech shop tikatarisa kuti mabasa chaiwo haasi kuwanika ndo pari kutoraramira mhuri dzakawanda kuti vagone kunowanawo mari dzemaschool fees nezvakadaro
zvii zvamunofunga kuti zvingadai zviri kuitwa nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza kune avo vari kuwanikwa ivo vachivaka munzvimbo dzavari kuti ivo hadzina kufanira
ndinoona sekunge zvanga zvakakosha kupa dzidziso kune avo vari kuti vari kuita maillegal tax shop kana kuti havasi kuoparidza zviri pamutemo kuti zvii zvavanofanirwa kugadzirisa kuti vagone kunoramba vachienderera mberi nemabhizinisi avo iwaya dzimweni dzenguva hurumende haifanirwa kungoramba yakateedzera mitemo yakaiswa nguva yatanga takapambwa pfuma navarungu patanga tiri mucolonization mitemo inofanirwa kusandurwa kuti igone kunochengetedza zvarwa zvezimbabwe kuti vagone kunozvigadzirirawo pfuma yavo tikaramba tichiteedzera mitemo yakasiyiwa kana yatakatora kuadhopta kuvarungu hazvisi kupa chimiro zvakanaka zvakare uye hazvisi kurakidza kuti zimbabwe iri mukuzvitonga kuzere sekurwiwa kwakaitwa hondo yerusununguko
zvamira zvakadaro ponzwii nyanya panyaya iyoyi yemitemo yamuri kutaura hurumende inofanira kunge iri kuita sei
dai vakanga vanga vagara pasi vaedza kugadzirisa mitemo iyi iri oppressive repressive and suppressive
ko ivo vanhu nyanya madzimai ari mumabhizimisi vangazvidzivirire sei kuti vazoonawo mabhizimisi avo aya asingazoputswi nyanya vanenge vari kuita zvematuck shop nezvimwewo munzvimbo idzodzi dzeHarare nechitungwiza zvatiri kuona zvichiitika zuva nezuva pari zvino kunyange hazvo dare rakange rakatura mutemo wokuti makanzuro aya ambomira kuputsa zvivakwa zvevanhu
zvakakosha kuti vanhu vaende kunonyoresa mabhizinisi avo pazviro kwazvo vanhu vazhinji vanenge vachitiza kubhadhara taxi asi ndiwo mutemo wenyika patinoitawo mabhizinisi edu tinofanirwawo zvakare kukoshesawo mitemo inenge iri mukati menyika ino tikagona kukoshesa mitemo tinoona kuti zvese zvinofamba mune zvakanaka asi hurumende yedu ngaigonewo kuwana matimu anenge achifamba munharaunda dzakasiyana siyana vachidzidzisa vanhu mitemo yacho yavari kuti iri kutyorwa nevari kuita matakishop iwayo asiri pamitemo nevari kuvaka dzimba dzinenge dzisimo mumapurani dzidziso yakakosha nekuti havasi vese vane zvivhitivhiti kana maredhiyo kana vane njere nechenjedzo yezvinenge zvichifanirwa kuitwa kungoerekana vanhu vangoti taakuputsa taakubvisa zvakadai munguva ino yatiri yakaoma tichangobuda mucovid-19 zvinhu zvakarema chaizvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu tiri kubva tatora nguva ino kuti tiwanikwe isu tichiti Happy Father's Day kuna vana baba vese vari kuteerera ipo pano paradio station yedu yeStudio 7 mangwana mangwana izuva ravana baba uyezve tichange tiri kuti kuneni mese vana baba vari pano paStudio 7 pastation yevanhu muve nezuva rakanaka ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19 icho chatekeshera pasi rose kusanganisira munyika yeZimbabwe
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchirongwa chedu nhasi tine hurukuro nemukuru wechikoro cheaftercare trust school chikoro chakazvimirira chiri muHarare icho chiri pasi pemhuri yekwamari
rangu ndiri mudzimai waElvis Mari vaimbova mutungamiriri weNational Arts Council After Care Trust ndini director and founder of the school
amai Mari nhasi tiri kuti tikurukure pamusoro pechikoro chatinonzwa kuti makavaka kana kuti muchiri kuvaka asi chave kushanda cheAfter Care Trust School mungatiudza pamusoro pechikoro ichi
vakandimiri After Dr. K Trust School ine nhorondo inoti nakidzei nokuti chakatanga chiri after school care. After school care zvirovati taitora vana vabuda chikoro tovachengeta tovaitisa mahomework. Tapedza kuvaitisa mahomework tova occupy nema educational programs kuitira kuti vabereki vacho vopfuura vachitora vana vobva vaenda navo kumba. Saka pachinhambo chekuti vana vabude chikoro vondotamba murodhi vachiita tumisikanzwa sikanzwa tuya tuya, isusu taibva tati huyai kuafter care center moswera muriko muchiita mahomework enyu mozoenda zvenyu kumba, asi maswera muchiita zvinhu zvinoenderana nedzidzo dzamamuchiita kuchikoro. Pakaita vana vakatowanda zvokuti pataiitira pacho panga patova padiki kusvika kanzuro yazotipa nzvimbo land ndopatakazotanga kuvaka chikoro. Tavaka kachikoro ndopatakazoti ah nzvimbo yatakapiwa ka tokwanisa kutoita formal school, ndopatakazoita after care trust school which is now a formal school.
Vazhinji vanoziva zvikoro zvichinzi ichi chikoro ndechehurumende, ichi ndechemakereke, ichi ndechekanzuru. Imiwo muni mubatanidzwa here kana kuti mungadai muine sangano ramuri kushanda naro kana kuti kereke yamuri kushanda nayo kana kutsigirwa nehurumende?
It's a family trust inosanganisira mhuri yangu vamari neni nevana vangu. Tisu tine chikoro ichi, so it's a family trust.
Iye zvino chikoro chiri kushanda kusvika pagwaro ripi?
Izvezvi patiri pano chava pagrade 5 gwaro rechishanu, nokuti gore negore tinenge tichiwedzera grade, nokuti izvezvi tiri kuvaka rimwe block regrade 6 to 7 ndo richaita kuti 2023 vari mugrade 5 vane vava mugrade 7.
Vazhinji vanonzwa nyaya dzekuti chikoro chakazvimirira yatingati private school vanoona sezvikoro zvinodhura. Imiwo chikoro chenyu mungachiisa pabandiko ripi?
Isusu chikoro chedu hachidhuri, hachisi chezviya zviya zvinokurumbira kudhura. Chakaderera zvikuru zvekuti chinogoneka even nemamiddle income, even vashandi vehurumende chaivo vanokwanisa kutowizira vana vavo. Plus zvakare tinobvuma mapayment plan as long as they are honored.
After care trust school inowanika kupi maimari?
After care iri muHarare munzvimbo yeBelvedere. Ndingati chikoro ichi ka is conveniently placed very close ku CBD.
Kuyawo nyaya yevarairidzi zvakamira sei? Mune varayiridzi venyu vamunotsvaga moga here kana kuti munowana varayiridzi kubva kuhurumende?
Kwete, iko zvino tinotsvaga varayiridzi vedu tichivabhadhara tiriso.
Zvikwanisiro muchizvitsvagirawo zvakare?
Zvese zvinodiwa kuti chikoro chifambe tinozvitsvagira.
Zvii zvamungati musiyano pakati pechikoro chenyu nezvimwe zvikoro?
Tinochengeta vana after school ende zvinobatsira kuti vana vasaenda kumba vachinoita tumisikanzwa tiya tunenge tuchikonzerwa nokuti kumba vaenda kusina mubereki. Zvinobatsirawo futi kuti vabereki vasina vabatsiri mamaids aya. Zvakare inini navamari we are educationists, takatraina kuva vadzidzisi tese. Background yedu ndeyevadzidzisi ende vakandimiri moza vati chikoro chinoraniwa nevanhu vane educational background. Chakandotisiyanei nevanhu vanongopinda vachida kuita bhizimisi. Saka isusu ndodako kuti tinoziva zvinodiwa kueducation. Tinoziva kuti vana vanofanira kuchengetwa sei. Tinoziva kuti vana vanokudzwa sei. Zvinova zvinoita kuti chikoro chedu chive unique.
Manga makateerera kune mukuru wechikoro cheAfter Care Trust School chiri muHarare, amai Maria Mari, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo.
Muri yenabvu muZimbabwe yapinda mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenabvu akaita mukurumbira ari kuchikwata cheDynamos pamwe nechikwata chenyika chemaWarriors David Yogi Mandigora uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yawana kuzvitonga mana 1980. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mandigora ashaika kwapera zuva rimwe chete imwe yeshamwari dzake vaCharles Mabika vaiunganidza mari kuti arapwe gungo reruboshwe iro ranga richimutambudza. Vamabika vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMandigora uyo ashaikira kumba kwake kubva inona muHarare nhasi mangwanani. Mandigora uyo anga ave nemakore makumi mashanu nemana ekuberekwa anga achifarira kunovhenekwa gumbo iri kuchipatara nhasi. Rimwe gumbo rekurudyi rwakadimburwa muna 2017 nechirwere chimwe chechecho changa chave kupararira kune rimwe gumbo. Madande mutande mudzimba nemunzvimbo dzekutandarira mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuchema kushaika kwemutambi akaita mukurumbira uyu. Mandigora akatamba muchikwata cheDynamos chaive nevatambi vaishura mare vakaita saMoses naKembo Chunga, Edward Katere, Mishek naSunday Chidzambwa, David George naOliver Katea. Mandigora uyo aizivikanwa zvekare saYogi akatambira zvekare chikwata chenyika chemaWarriors kwemakore akati wandei uyezve aive muchikwata cheZimbabwe chekutanga chakarova Zambia 2-1 muna 1980. Clayton Munemo uyo akatamba muchikwata chimwe chete naMandigora anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaYogi.
Tarasikirwa zvikuru nekufa kwaMandigora. Tina kumbenge takazvitarisira kuti ndozvazvichaita mushure mekunge vanhu vanga vari mubishi rekutsvaga mari kuti anga achienda kuchipatara tatazoshamata kunzwa kuti ndozvaitira. Mandigora anga ari munhu anga aine rudo. Patakatanga kutamba nhabvu kuchikwata cheDynamos akatibatsira zvikuru. Aiva ari munhu aifambira vamwe achitisimbisa kuti titambe bhora zvakanaka tisave nekutya. Tinochema pamwe chete nemhuri yake nekurasikirwa kwataita.
Vaimbove mukuru wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdzi Chivero vanoti mhuri yenhabvu muZimbabwe yese yarasikirwa zvikuru.
A loss to Zimbabwe, a loss to the soccer fraternity, a blow to the whole nation. Mandigora was a leader, a loving father, and we have lost one of our distinguished football ambassadors. May his dear soul rest in peace.
Mandigora uyo akamburairidza zvekare Lancashire Steel akasvitsa Dynamos masemifinal eCup Champions League muna 2008. Mandigora akaberekwa mumhuri yevana gumi vasikana vanomwe nevakomana vatatu iye ari wechinomwe. Urongwa hwekuradzikwa kwake hwanga husati hwaziviswa apo taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwemasvondo maviri kwevanhu mumatunhu madiki ekariba neHurungwe kumashonaland west zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mumatunhu aya. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoparura chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora vanosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu akaita mukurumbira kuchikwata cheDynamos nechikwata chemaWarriors David Mandigora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, munokwanisa kudzibata pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda bakuvi.